Hamanesa mwari zaungana kumba kwe mufi ku Prospect. Vachirangarira mumwe wavo uyo akapfurwa akafa munguva yaiitika mirizhonga muHarare yeMDC Alliance. Vachiratidzira kunyunyuta kwavo pamusoro pamabatirwo aiitwa zvaibuda musarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Mumwe wevanhu vanga vachichema mufi vaCharles Makonye vati vari kurwadzikana zvikuru nemafiro akaita muvakidzani wavo.
Ndinonyanya kuzvitarisa, ndakazvitarisa inini kuti ngandidi mudzimai wangu aenda kubasa. Zvoitika saizvozvo, ndosaka ndirikunyanya kundirwadza, ndozvitora sei zvandiri. Plus nei seneighbor, munhu anga ari right, munhu atatigara naye, even baba wacho tinonyanya kuwirirana zvakanyanyisa. Nguva dzose tinobatirana semustreet yedu imwe chete, but zvanyanyisa zvinonyanya kurwadza because even hapana ari kutora responsibility maleaders.
Vamakonye vati vanorwadzikana zvikuru kuti mufi akasvika pakufa murume wake pasina zvaaiziva.
Ndandatonzi namai Chuya yemunditore tichitotaura tese kwanzi kumapasi 3. Saka vadaro ndokubva vati a few minutes later vakutrya kumufonera vachiti no, ndakuda kumboenda kuma, ndakutenda makombi because iyo mota yavainge isiri right. Saka ndokubva vati no, mira endione kuti ndoita sei. Zvikanzi mira ndiende kumakombi. Zvikanzi zvamuri kuti hazvina kumira zvakanaka, regedzai ndiuye ikoko. And then immediately after vakufona fona yachadairi, and then he became worried. Ndopakamba azopinda ati ndakatoita zvechivindi kuti ndipinde mutown ndiende kucentral nokuda kwokuti ndandanzwa zvadaro. And then later on ndopa vakazoenda kupolisi. Vasvika kupolisi kuya kuya ndobva vati hatisati tawana ripoti yakadaro. Ndokubva vaenda, asi chirega tiende newe kuparire nyatwa, kune vanhu vanzi vaendesa kuparire nyatwa. Pavaenda kuparire nyatwa vamba vasvika mbavana hakuna chinhu. Meanwhile from matauri avanga vachiita vaiti nguva dzese idzi vanga vari murodi imomo pavanga vashutirwa ipapo. Saka vakazoenda vachitenderera vachitsvaga mahospitals kuti vaone kuti pane chiriko here, vakashaya. Saka later on ndopa vakazodzokera kudzadza kuma 7 ipapo. Ndopa vakazodzokera ku central futi nemapurisa aya. Vasvika ikoko ndobva vanzi aiwa tatozoziwana. Vanzi vaita se vazoendeswa kuparire nyatwa zvakare. Ndobva asi vashutirwa ipapo vakatofa.
Vamakonye vati vanhu vakaona mukadzi uyu achiurayiwa vanoti mutumbi wake wakagara mumugwagwa kwenguva yakarebesa usati waendeswa kuchipatara.
Varikutaura vamwe vari kuti ivo bhodhi yakanga iripo kubva kumapast 3 kana to 4 whatever time is ikazobviswa kuma 7. So you can just imagine kuti bhodhi lying in the street saizvozvo because vanga vachitsvaga kwese vachibatsira nemapurisa kuti vasiri kuwana. Saka ivo vamaposa ndovaitotaura kuti it was just like that. And it's very sad semunhu watinoziva zvakanyanyisa.
Imwe hama yemufiva Edward Matambo vati vanhu vachagara vachisvika munyika nokuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakange vavimbisa runyararo, asi zvakazoitwa nemasoja zvakasvibisa hurumende yavaMnangagwa.
Tinenge tangogara tichingotya katiri vanhu vanogara vachingotya, asi tiri kuti nyika yedu yakasununguka. Ende zvaiti president wakanya kutaura kuti hatidi noise. Ende zvechokwadi vanhu vakapota kuvhota zvakanaka nao vaakuverenga mavhotsi. Saka zvoita kuta futi kuuraya vanhu kudai. Alright, ava vavangade vakadispeswa nechi neveriot vachikandira kana kuunza matenga aya ezvimomotikari zviya zvizvi, kwete kuunza masoja hondo yachange yabva kuonawo kwangu kwandiri kuita, asi handifunga kuti zvino uno hwakanaka.
Vamatambo vati pavakaona mufananidzo wemufi pamaWhatsApp aitumiranwa nevanhu havana kuziva kuti munhu ainge apfurwa akafa aive mwana wemukoma wavo.
Muzukuru wangu unyini wandogara naye ndiye akatondoedza kunzi onai picture yemunhu mukadzi anzi apfurwa, hatina kungataziva kuidentify kuti ndiye because anga akarira akadai, hatina kuidentify. Asi pandakazotichairwa foni manje kuma half 12 usiku kunzi mwana wenyu kunoku ashaya apfurwa neputi mutauni, zvai angaita sezvi munhu anga achiningirika anga achitobuda muningirika mubasa make, kana kuti wanga uda kupinda motikari kuti achitione kuescape nepangu pariot nenoisi, kana kuti abude muningirika. Ndopatisikunyatsonzwisisa kuti chii chakaitika ipapo.
Sangano reZimbabwe Human Rights Association rakashoropodza zvakaitwa nemauto, asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vatori venhau kuti mauto haasi iwo akapfura vanhu ava, asi kuti vakapfurwa nevanhu vairatidza. Sangano reVeritas rinoti pasi pemitemo yenyika mutungamiri wenyika ndiye chete ane masimba ekuti mauto apinde mumigwagwa kuitira kuti achengetedze runyararo. Ndakamirira Studio 7 kuWaterfalls, ndini Kirimudzamiri.